Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu chivabvu 12/2017. Vanhu vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe dual citizenship. Masangano ari mukodo osangana mangwana muHarare achizeya urongwa hwavo wokuita mushandira pamwe musarudzo dzegoro rinouya. Chibvumirano chakaitwa naMai Joyce Mujuru navaMorgan Tsvangirai chekuronga waro wekushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raMai Mujuru. Capes United yosangana El Zamalek yeku Egypt nasi muAlexandria mumakwikwi eAfrica Confederation Cup Group B. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti pasave nemutemo wedual citizenship. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.